Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 9, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gamba renyika vachinga Dube vanoradzikwa mutungamiri wenyika vemasana Munangagwa vachikurudzira vemasangano enhau pamwe nemasangano akazvimirira kuti vataure zvakanaka pamusoro penyika yavo. Chikwata chavana muzvina bhizimusi vekuZimbabwe vari musangano reCEO Africa Roundtable changa chiri kushanya muno muWashington DC chinopeta rwendo rwacho. Moto unoparadza chimwe chikamu chemusika mukuru wembare muHarare. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa vakurudzira vatori venhau pamwe nemasangano akazvimirira kuti varatidze chimiro chakanaka cheZimbabwe mubasa ravo vachiti pane zvizhinji zvinoyemurika zvaitwa nehurumende yavo. VaMunangagwa vataura mashoko yanhasi kumarinda yeNational Heroes Acre muHarare uko kwanga kuchivigwa gamba renyika mushakabvu retired Colonel Shinga Dube. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vati kunyange hazvo Zimbabwe iri kurwiswa nezvinhu zvavasina kudoma, iri kushingairira kuti upfumi hwenyika hukure uye kuitira kuti vana veZimbabwe vagare zvakanaka. Vatiwo masangano enhau nemasangano anoshanda akazvimirira anofanira kubata pamwe chete nehurumende.
Nyika yedu yakakwanisa kumira yakasimba zvisinei nekuti variko vanoda kuiona yakagwadama. Ndinotenda ruzhinji rweZimbabwe nekuramba makatsigira nyika yenyu. Ndinokurudzira vemapepa nhau uyezve vemasangano anoshanda akazvimirira kuti abatirane pamwe nehurumende mukutaurawo zvakanaka pamusoro penyika yedu.
Mashoko emutungamiri wenyika aya anouya mushure mekunge vhiki radarika vakakomekedza dare reparamende kuti richimbidze kugadzira mitemo yagarisa mudare iri inosanganisira mutemo unobata mashandiro emasangano anoshanda akazvimirira wePrivate Voluntary Organizations Amendment Bill. Vachitaura pamusoro pamushakabvu Colonel Retired Chinga Judge Dube vaMunangagwa vati vaDube vaive munhu aisarova imbwa akaviga mupinyi zvinove zvavati hunhu waiyemurika.
VaDube vaitaura muonero wavo zvisina kuti vari kutaura nani kana kuti kupi. Vaitaura nemonemo. Ndinofunga kuti zvakanaka kuva nevanhu vakadai vanotaura chokwadi vasinei nekuti tichatambirwa sei.
Asi mutauriri wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vanoti masangano avanomirira pamwe chete neayo enhau anoda chose kutaura zvakanaka pamusoro peZimbabwe, asi vakati zvekutaura zvakanaka ndizvo zvisipo.
Asi muno muZimbabwe nenyaya yekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, vemidhia vanenge varipo necivil society kuedza kuburitsa pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Uye tinoziva kuti NGO bill iri rakauya maringe nenyaya kuti vainge vaona kuti media necivil society iri kuburitsa zvavasingadi ivo kuti zvinge zvichibuda zvakanaka.
Vakamboshanda namushakabvu Dube mubhodhi reNational Railways of Zimbabwe uyewo vari sachigaro webhodhi iri Advocate Mike Madiro vati NRZ yarasikirwawo zvikuru nekushaya kwavaDube.
Ndakasangana nemurume ane ruzivo rwerudzamo. Vachinga Dube vanga vari baba waigona kuti kana taakutukana mubhodhi iye neruzivo rwavo ndiye aizodhenanisa kuti aiwa shasha shasha. Ndatitarisa izvinhu tisina hasha.
Nyanzvi inongorora zvematongerwo enyika uyewo vari chipangamazano musangano reInternational Media Support vaRashid Mukundu vaudza Studio 7 kuti zvinoperera pamuromo chete zvataurwa navamunangagwa zvekuti ruzhinji rusununguke kutaura pfungwa dzarwo sezvaiita mushakabvu vaDhuve.
Vana veZimbabwe vanotaura pfungwa dzavo vanotsoropodza, vamwe vacho vanosvika pakutyisidzirwa, vamwe vanosvika pakusungwa, vanosvika pakutandaniswa. Saka nyika inoyi ichine chinhambwe kuti isvike pakusununguka pakutaura zvaiita vaShingaDhube avo vakasiya vataura kuti vose vari kuti vamunangagwa varambe vari pachigaro kusvika 2030. Misoro yavo inoda kuti imbotariswa kuti ichiri kushanda zvakanaka here.
Kene retired China Judge Dhube avo vaizivikanwa nezita rekuhondo rekuti Comrade Embassy vakashaya nechina chadarika kuchipatara cheMater Dei muBulawayo mushure mekurwara nechirwere cheitsvo. Vanga vane makore makumi masere nematatu ekuberekwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi vakati minda yose yakagariswa vanhu patsva pasi pechirongwa cheLand Reform Program ine zvibvumirano zvekushandisa minda iyi kwemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 99 year lease pamwe nematsamba anobvumidza vanhu kugara muminda iyi ichangeve pasi pegwaro rehurumende rinobvumidza kuti iiswe kumabhanga kunyoreswa nevanoishandisa pamwe nekuchinjana maoko. Izvi zvakaziviswa nezuro negurukotaro zvekubudiswa kwemashoko vaJenfa nemuswere pamusangano wemakurukota vachiti zvichakwanisika kuitika zvichitevera gwaro rinopa mvumo richabudiswa nehurumende munguva pfupi inotevera. Chikwata chavana muzvina bhizimusi musangano reCEO Africa Roundtable chakapedza nezuro kushanya kwacho kwemazuva maviri muWashington DC. Chinangwa chechikwata ichi changa chiri chekutsvaga nzira dzekudyidzana nemabhizimusi emuAmerica. Chikwata ichi chakaita misangano nemasangano anosanganisira National Black Business Chamber of Commerce, Global Trade Finance, Corporate Council on Africa neUS Chamber of Commerce. Vamwe vakapinda vamisangano iyi vanosanganisira mukuru wekambani yeProvidence Human Capital amai Chipo Ndudzo pamwe nemukuru wekambani yeDande Mutande vaNeva Ncube. Mukusiya nezvenyaya iyi Ivanzi Zininga weStudio 7 abata mukuru weCEO Africa Roundtable vaKipson Gundani.
CEO Roundtable mubatanidzwa kwemaCEO mazhinji muZimbabwe nemuAfrica yose. Saka tinotenderera kunzvimbo zhinji kusanganisira neAmerica tichivasanganisa nemamwe maCEO anobva kune dzimwe nzvimbo nedzimwe nyika. Donzo riri rekuvaka ukama hwebhizinisi kuti vagone kuinvestirana, vagone kutengeserana nekurodzana pfungwa yatingati knowledge exchange, kuti vagova maCEOs vane global exposure vanoita kuti mabhizinisi avo back home ava mabhizinisi akasimba ane midzi yakasimba ane ukama hwakasimba ne globe rese.
Mungati kubva chirongwa ichi pachatanga kusvika iko zvino mafamba nhano dzakawanda sei?
Tafamba baba muAmerica muno I think tabata mastates akati wandei uye tane ukama neumwe ubatanidzwa wemabhizinisi ari muAmerica muno makati wandei kubvira kunana Chicago, Texas, Atlanta, Georgia, muno muWashington DC, muCalifornia, Nevada, Las Vegas, but even kunze kweAmerica, I think it's muEurope tinokama wakadaro futi, wakaenda kuMiddle East tinokama wakadaro futi, mamembers edu ave mamembers ane network yakasimba.
Ivowo vemuno muAmerica vamunoendawo muchinoona ava vari kumbouyawo here kuZimbabwe vachionawo zvinhu zvazvakaita munyika?
Ichokwadi. So gore rino iro rine 24 muna March takahosta delegation yemaAmericans yakabva kuAtlanta, Georgia. Muna December iwo vatiri kusvika kubva musi wa 1 kusvika musi wa 9 December tichange tichihosta rimwe delegation remaAmericans again rinenge richibva kuIllinois kuChicago itori a positive step pakuumba ukama wakasimba between mabusiness emaAmerica nemabusiness emuZimbabwe.
Avanga vari mukuru wesangano reCEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vachitaura vari muno muWashington DC naIvans Zininga weStudio 7. Vanhu vanopfuura zviuru zviviri vanonzi varasikirwa nezvinhu zvavo zvekutengesa zvinofungidzirwa kuti zvinokosha mari inosvika kumamiriyoni akawanda emadhora ekuAmerica zvichitevera moto akapisa musika wembare muHarare nezuro usiku. Kanzuro yeHarare inoti ichiri mubishi kudzima moto uyu uyewo nekutsvakurudza kuti chii chakaukonzeresa. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weguta reHarare vaStanley Gama vaudza Studio 7 kuti vanhu vanopfuura zviuru zviviri vakarasikirwa nezvinhu munjodzi yemoto wemusi wechipiri kumbare musika muHarare. Vatiwo zvinhu zvinopfuura mamiriyoni maviri emadhora ekuAmerica zvakaparadzwa mumoto uyu.
So far zvatinongozivawo ndezvekuti kwakatsva zvinhu zviriweti mamiriyoni nezvimwe zvakabva zvabiwa. Mamiriyoni nemiriyoni dzasati dzaziva. Tichanzwa kana after vanhu vedu vemoto vapedza uye tabvunza vanhu vemarketi mwacho kuti vakadudza zvinhu zvakawanda zvakaita sei. Matanho atiri kutora akawanda kumberi, isu tiri kufunga kuti mamaketi aya anofanira ku.
Sachigaro wekomiti yezvemabhizimisi madiki mukanzuro yeHarare kana kuti chairperson of the small and medium enterprises vaombera inhende vati kanzuro yeHarare ichatora matanho ekubatsira vatsvirwa nezvinhu kuti vagone kusimuka zvekare.
Vanhu vanoita basa iri kumbare varasikirwa zvikuru. Tanga tichiona mangwanani pataenda kunovashanyira kuti ticheme navo uye tiwane masolutions ekuti tingaita sei seguta kuti vabatsirike. Tanchiona vanhu vachifenda, vanhu vachitaura vega kuratidza kuti vari kushungurudzika zvikuru nezvaitika. Tambozama kuda kuti tinzwisise kuti chingava chii chakonzeresa moto, but vanhu vanga vachitaura zvakawanda wanda. Zvinoda kuti timirire kuti patange paitwe tsvakurudzo yekuti chii chakonzeresa kuti paite moto.
Mumwe wevakatsvirwa nezvinhu pamusika amai Angela Matemera vati vapererwa zvikuru nekutsva kwakaita zvinhu zvavo vachiti ndipo pange paine raramo yavo nemhuri dzavo.
Ipapo ndoba kutiomera nekuti kuti tidye mari yange ichibva mumusika mu tikange tatengesa tinotinga tikaputopa vana vechikoro voenda zvese zvaangu aita school fees yesekendiribvepapapa zvese zvinoendiwa nevana vechikoro taichingoona mumusika imomo ndozvaachingotiri pamari tichingorarama upenyu hwakangonaka tichingoona zvakadaro kana pekuti titengerana tizive kuti totenga munacho zvinhu zvese zvatsva.
Aka akasike kutanga musika wembare uchitsva uye uchisiya vazhinji vasina chekubata uko kanzuro ichivimbisa kuti ichagadzirisa zvinhu asi ichikundikana kuita izvi. Kutsva kwemisika muHarare kunogara kuchiitika nguva zhinji kunyanya kumusika weGlenview 8 uko moto unogaropisa zvinhu gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Costa Nkomo.
Musika wekushambadza zvemigodhi wechimakumi maviri nenomwe kana kuti 27th Mining Engineering and Transport Expo watanga muBulawayo nhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitarisirwa kuuvhura zviri pamutemo mangwana. Gungano iri rinovharwa nechishano uye rakanangana nekushambadza mikana pamwe nekusimbisa kutengeserana mubandiko rezvemigodhi. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zveMozambique zvavhota nhasi musarudzo yekutsvaga mutungamiri wenyika mutsva nenhengo dzeparamende. Sarudzo idzi dziri kutarisirwa kudzosa zvakare mumasimba bato reFrelimo iro ratonga Mozambique kwemakore makumi mana nemapfumbamwe. Sarudzo idzi dzauya panguva iyo nyika iri kuchamhembe kweAfrica iyi iri kutambudzwa neurombo pamwe nekusaenzana kwemikana. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa nhasi kutaura nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu apo Israel iri kuenderera mberi nekurwisa muGaza neLebanon uye ichifungana zvekudzosera kurwiswa nezvombo kwayakaitwa neIran. Vakaremara vemunyika vari kukurudzirwa kushanda nesimba muzvidzidzo zvavo kuitira kuti vazoita mabasa avanoshuvira muupenyu. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi iri kuitwa navakawanda mulambo ava vasingaoni asi vachiita basa rekubatsira vanenge vakuvara vachishandisa nzira dzekutamura muviri, kunyanya avo vanotyoka mabhonzo munjodzi yemigwagwa, vanenge vaoma mitezo kana kuti stroke, pamwe nevanenge voneseka nekutaura. Vanoshanda vari pamasvingo General Hospital. Vamulambo avo vane makore anosvika 20 vachiita basa iri rinonzi rehabilitation technician kana kuti physiotherapy. Vanoti kusaona kwavo hakuna chakunovatadzira pabasa ravo.
Basa iri rinoita tinoita sephysiotherapy, occupational therapy nespeech therapy. Izvi zvinonge zvichinvolva vanhu vanenge va after illness or after injury vainvolva accidents kana vanenge vachirwarawo zvavo.
Vamulambo vanoti vanhu vakawanda vanoshandisika zvikuru kuti vanoita basa iri sei vasingaoni, asi ivo vanoti vakadzidziswa zvikuru pachipatara chemarondera General Hospital uko kwavakaita zvidzidzo zvebasa ravari kuita iri.
Basa iri inenge tichitodzidziswa pakudzidza kwataiita waitoshandisa maoko ako uchiona mamovements anenge achiitwa nemunhu, so that iwewo pakuzoziva kuti kana ruri ruoko munhu achidya kunofamba so mamovements iwawo unee wagara unawomo uchimaziva mumwiri mako.
Vanoti pabasa ravo vanosanganawo nematambudziko ekuti vamwe varwere vakaona kuti havaoni vanogona kutadza kuva nevimbo yekuti vanokwanisa kubatsirwa navo, asi vozotenda havo vave pakati pekubatsirwa nekufamba kwenguva. Vamulambo vanoti kunze kwebasa ravo vane munda wavakapuwa pasi pechirongwa chehurumende chekugovera minda patsva, uye vanorima nekuchengeta mombe nembudzi senzira yekuwedzera raramo yavo.
Tine 53 hectare plot yatakapuwawo pazvirongwa zvehurumende zvinenge zviripo, saka tinochengeta mombe, tinochengeta mbudzi, tinochengetawo huku nekuchengeta zvipuka zvose zvinochengetwa nevanhu pamusha, uye takatovakawo commercial plans takamborima chibage, asi zvisinei hazvo mamwe makore mashoma apfuura gora risina kumhera zvakanaka.
Vamulambo vane mudzimai wavo Dr. Farisai Mulambo, avo vanodzidzisa pachikoro cheGirizimbabwe University kubazi reteachers development, vasingaoniwo, uye vaviri ava vane vana vana. Mambo Chimbani Magudu, avo vasingaoniwo, vanokurudzira vamwe vakaremara kuti vaite savamulambo nemudzimai wavo vachiti hapana chinota.
Tinana chiremba, tinana magweta, majaji, vanademe variko, tinaiwa mafiziotherapist, vana mulambo, vana hamadziripi, navamwe vana rushwaya vakawanda kudaro, tine maheadmasters, tine mainspectors vana mudhuze. Saka ndirikukurudzira vakaremara vose kuti hapana chaunokonewa kuita, chaunoda kuita.
Asi vamwe vadzidzi vakaremara vakaita samuzvare Melody Gotoza vanoti
kanhauye kuti wani kuchikoro kure 15 kilometers ndotozosvika makumbo angu anere nekuti niurema hwangu huri kumakumbo.
Asi mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi munyika vataungana ndoro vanoti bazi ravo riri kuisa zvikwanisiro zvinodiwa nevakaremara.
Isu sebazi reprimary nesecondary education tinokoshesa chaizvo vana vese vakaremara kuti vawane dzidzo yemhando yepamusorosoro. Naizvozvo ndosaka muchiona muzvikoro medu tine zvakawanda wanda zviwanikwa zvavanokwanisa kuwana zvakaita seatinoti mahearing aids. Koitawo vaya vanenge vari mapofu vanopiwa mabhuku ekuverenga ari mubrail kuti vakwanise kuverenga zvakanaka.
Vanhu vakaremara munyika vanofungirwa kuti vanodarika mamiriyoni 2. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvizvarwa zvinobva kunyika dziri musadhiki zviri muWashington DC, Maryland nevirginia kana kuti DMV Muno muAmerica, zviri kuungana nemugovera uno muGermantown mudunhu reMaryland zvichipemberera kusvitsa makore gumi kwesangano rinozvimirira reSouthern African Community in USA kana kuti SACU. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, taita hurukuro nemumwe wevatungamiri vesangano reSACU, amai Cassandra Swanda Guni, avanoti mhemberero idzi dzichaitirwa pa 13851 Hopkins Road, Germantown, Maryland 20874.
Pa celebration yatiri kuita ye 10th anniversary yedu, tiri kuita yatinoti Ubuntu Awards. Yatichapama awards kune avo vanhu vanoita zvinhu zvakasiyana siyana kubatsira Southern Africa vari vagari vemuno muAmerica asi zviri zvizvarwa zvenyika dzekusadak. Saka tichange tichivapama awards ekuvatenda nezvavanoita mucommunity.
Tinoona kuti sangano renyu rave nemakore gumi raumbwa. Zvii zvikuru zvamungati zvaraitira nhengo dziri musanganiro kana kuti vana venyika dziri muSADC?
Kubvira muna 2013 pakafomwa SACU, takaita mitambo yenhabvu yataitamba nyika dzakasiyana siyana dzeSADC pachiitwa soka nenetball. Gore negore tinoita mapicnic atinosangana tichifara pamwe chete semhuri, uyezve tinoita mabusiness networking events atinoita ekuti vanhu vabatsirwe kunyora maresume avo vachibatsirika kuwana mabasa. Uyezve takaita mafundraisers ataiita tichibatsira avanga vawanikwa nedambudziko remaflood kuMalawi, tikabatsira nekutumira mari nembatya kuMalawi.
Muri kutambirwawo sei nevemuno muAmerica?
Iripo imwe yatinoti Ubuntu Festival. Ubuntu Festival iyi takasvika pakupiwa citation netown yeSilver Spring kwatinoitira, vachifara neubasa hwatinoita mucommunity sebato reSACU. Uyezve muna 2023 takapiwa title ye Healthy People for the Year of 2023 nebato rinoona nezveutano nekudzivirira zvirwere reHealth Department. Ipapo taibatana neinonzi Mana Food Bank, iyo inobatsira kupa vanhu chikafu vanhu vanenge vachipinda munguva yekutambudzika nekutadza kuwana mari yekutenga chikafu. Saka takaitawo kuti vana vezvizvarwa zveAfrica vari muno vave vanobatsirikana nekuwana chikafu.
Ko, vanoda kuve nhengo vanokubatai sei?
Kuti uve nhengo zvinhu zviri nyore, hatina zvakawanda zvatinoda. Tinongoda kuti munhu ubve kunyika dziri muSADC. Vanoda kuva nhengo vanotibata paFacebook group redu kana paFacebook page yedu yeSouthern African Community USA, kana kuti pawebsite pedu southernafricancommunity.org. Tinongokurudzira kuti vanhu vanenge vajoina, sezvo tiri registered non-profit, tinoda mavolunteer akawanda chaizvo. Saka munhu unongouya uchiti unongoda kuvolunteer papi pacho pauri nyanzvi.
Ishoko ripi ramungasiyira vana veZimbabwe vari muno muAmerica nekune dzimwe nyika?
Tinoda kuti kunyangwe tisiri kunyika dzedu dzechizvarwa, asi ngatirambe tichibatana nekudzidzisa vatigere navo nezveupenyu nemagariro edu akanaka ekuAfrica.
Nhengo yebhodhi reSACU, amai Cassandra Swanda Guni, vari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, dutu mpengo reHurricane Milton iro ranetsa mudunhu reFlorida rinonzi riri kutariswa kusvika kune dzimwe nzvimbo mudunhu iri dzinosanganisira maguta eTampa neSt. Petersburg usiku hwanhasi. Ofisi inoona nezvematutu mupengo munyika yeNational Hurricane Center iri kukurudzira veruzhinji kuti vagare vakagadzirira kuzvidzivirira kana kutamira kunzvimbo dzakachengetedzeka. Ivan Zininga weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reFlorida vaMavila Siziva kuti tinzwe zvizhinji.
Isusu tiri ku siesta tizene tiri kusarasota tizene kusiesta beach tichi haisi kurestereksterekinesi
tichiteverera zviri kuburitswa nenyanzvi naana mazvikokota vezvemamiriro ekunze izvi makachengetedzekawo zvakadii nemhuri kwamuri ikoko?
So far ingori tingati tiri parenanya tingati zvanyanyoipa hazvo kungori nemhepo so havasati vatipa maevacuation alert muarea Matiri, but it's not the most safest zone ya Tiri. Tinenge tingotevera tichingonzwa kuti vakuru venyika vari
gadziriro dziri kuitwawo kwamuri ikoko dzakafanana nedzipi kuti vanhu vagare vakazvichengetedza?
Vatogadzira vanhu vakawanda vari mumaarea anenge ari affected, especially vanhu vanga vachigara mudzimba dziri padhuze nebeach nemahotera. I think mahotera akawanda atovhara kutori navanhu vatovisa vanhu vese totvese atenge akatanga kuvhara nezviro kuma4 Muscat nemakarachi akatanga latest vakavhara kuma7 Malaysia patara zvavatinga havasi kutora except kana iri emergency. Vari munzvimbo dziri critical vaendeswa kumashelter, some of which mashelter acho zvimwe zvacho mamwe acho zvikoro
zvariri basa. Saka vana havasi kutoenda kuzvikoro ka nezvitoro mata hakuna zvakatovharwa futi.
I think vana vakatomira kuenda kuchikoro nemani.
Kopa zvikwanisiro manje apa kana zvitoro zvakavharwa zvekunana nezuro uko vanhu vakanga vaunganidza zvinokwana here? Kwai zvaifamba sei?
Atinge nyonga-nyonga especially pa fuel nemvura vanakanda vanga vachitenga fuel makastation angatopera fuel around 5-6 angatopera because vanhu vari kutora fuel yakawanda. Vanhu vakawanda vari kufa so mahighway yakatozara nemota dziri kutobuda.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reFlorida vaMavila Siziva vachitaura naIvan Zininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
PaStudio 7 apo makadii mese vashamarari pamwe chete nevateereri. Inini hangu advice yangu yakamira yakadai. Kaongorora inini ndechekuti zvematongerwo enyika kazhinji kacho kana tikada kuedza kuti tiwanze politics kazhinji kacho zvinowanza kuaffecta upfumi munyika medu zvakanyanyisa. Saka kazhinji tingada kuona kuti pane varipo vacho pane here mazano anogona kuvepo anogona kubatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Posi chinhu chokudiwa ipfungwa.
Makadini Studio 7? Pamavonero atinoita vhidhiyo riri kutenderera mbavha dzakarova muBulawayo, vanhu vanozikamwa nokuti tiri kuona vanhu vava vakazara vakadotarisa. Saka vanhu vanotoziva kutoti vanhu vakatora mari ndivana nhii. That's why mutauriro wemapurisa achiti tichazvitaurira tega, regai timboita ongororo. But vanhu vakatoonekwa navanhu nokuti hakuna vanhu vangangotora mari pabhengi. Vanhu vakazara vakagona kuona kuti ava vanhu masouth african kana kuti mazimbabwen.
Makadii Zimbabwe, makadii ikoko. Aitongorwadziwa nemashoko anotaura kuti Vision 2030. Vision ipi iyoyo? Vanotaura kuti nyika inovakwa nemwene wayo machina here? Ndiye ari kutovaka nyika ka ari kudestroya. Ndiye arikudestroya nyika ka, hapana mwene wayo ari kumboita zvoyo. Chii chinenge chichitaurwa ichi nevakuru vedava? Kumana tinoiswa mumawere, havasisina basa neupenyu. Chinongonetsa ndechekuti sarapa vana, munhu anongonzi sarapa vana chete. Apa anenge akatora kubaba nechisimba futi kubvisa baba kuuya nechisimba oita sarapa vana. Ndavagadzirisei? Wapi maticha mari? Ine zvana vari kuita matofu.
Ndimukoma tinei paStudio 7 vama neshamwari mose vateereri nevasakazi vechirongwa. Ndinonzwa hasha mani vasungoti chiri mubwe chiri muninga chiri mugonera. Dambudzo mani wewe. Hauna vanyane vana veZimbabwe so? Aiwa,
makadi washamara mwose varume inini ndiro shamusika nevanhu vanotaura vari pajudika apa munongoita ruzha muchingoita ruzha ikanga yasvika nguva yemaelections dai mumwe nemumwe wese achiuya achizoisa ruoko rwake.
Tinotenda vateereri musakanganwa wachirongwa cheLive Talk Diaspora Forum apo tiri kutarisa nezvesarudzo dziri kuitwa muno muAmerica. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Gifts Dube.